Vachitaura pamusangano uyu nhasi, vamangudya vati bhanga ravo richaparura mari yemabond notes musi wemuvhuro unouya uye vachatangawo kuishambadza munzvimbo dzese munyika isati yatanga kushandiswa. Vamangudya havana kutaura kuti mari iyi ichatanga kushanda musi upi uye vati vanoda kuti vanhu vatange vaziva mari iyi pamwe nekunzwisisa kuti ichange ichishanda sei.
Tati mabond notes tutanga kumusi wa 31 October kutanga kudza vanhu kuti anonga akamira 1-1 and anonga ari $2 $5 chete kuita kuti tisakoze inflation and also nekuti vanhu vakachema-chema kuti tisati mahombe tisati madiki ndozvirikuita izvozvo and over a period of few weeks in November we make sure kuti this thing is well campaigned and people all know about what they look like and what you are doing.
Vamangudya vati mari ichange ichitsigira mabond notes yatove munyika uye vanhu havafaniri kufunga kuti kuuya kwemari iyi kudzoka kwemari yemuno vachiti mabond notes achange achitsigirwa nemamiriyoni mazana maviri emadhora kubva kuAfrica Import and Export Bank uye chinangwa chayo ndechekukurudzira kuti makambani agadzire zvinhu zvakawanda zvekutengesa sezvo zviri izvo zvinowanisa nyika mari. Vatiwo vanotumira mari kubva kunze vachange vachiwana mari iyi inove zvikamu zvishanu kubva muzana pamari inenge yapinda munyika. Mukuru wesangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema vanoti, vatengi vakawanda munyika vange vasina vimbo nekuti RBZ yange isiri kubuda pachena pamusoro pemabond notes.
Chikuru changa chichinetsa ndechekuti zvo kwanga kuchibuda mazwi akawanda wanda akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana zvokuti vanhu vangu vasingasozivi kuti chokwadi chacho ndechipi. Saka kana zvizvo zvaunonzwa zvichibva mumapepa nawo zvichibva kupi ndozvonhu zvaunofunga kuti ndizvo kana kusina rimwe izwi riri kutaurwa nechaivo chaivo richitaura kuti izvi ndo zvichange zvichiitika.
Asi vati kunyange hazvo vave neruzivo rwokuti zvinhu zvichange zvichifamba sei, RBZ inofanira kuramba ichidzisa veruzhinji uye inofanira kushanda nemasangano akaita seravo nemamwe anoshanda nevanhu mukudzidzisa vanhu pamusoro pemabond notes.
Ndofunga tese taenda taane ruzivo runenge rwakatienderere mberi. Iriyo dzidzo yatinofanirwa kunge tichiendesa kuvanhu tivape nguvawo seyapuwa vanhu nhasi kuti vabvunzisise vachinyatsopindurwa vachitsanangurirwa kuti vazosvika panguva yavanonzwisisa. Asi hazvisi zvemusi mumwe chete, pachaita mazuva nemazuva tingaiti idzidziso icharamba inofanirwa kunge ichiramba iripo.
Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimisi anoita zvekutengesa reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vaudza musangano wanhasi kuti vanotsigira mabond notes uye vati vanovimba kuti RBZ ichamira nekuita zvairi kuvimbisa vanhu.
Hatina kana dambudziko nawo, tichatambira uye tichaenda mberi nekudzisa vatengi vedu uyewo nevezvitoro zvakasimukira nezvichiri kusimukira vanodawo dzidziso yakakwana. Saka tiri kuti isusu nguva inoyo tiri mushishi kutotenderera tichidzidzisana maererano nekushandiswa kwawo uye kuti achauya riini. Ndosaka matoona tiri pano tichitaura naivo mukuru webhanga reZBank vamangudya vachitizivisa nekuti ashuwa because chatanga tichida isusu chatinogara tichanyoda ndechekuziva kuti Zimudhora haisi kudzoka.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reMaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfela Njavangwe vaudzawo musangano wanhasi kuti sangano ravo rinotsigira chirongwa cheRBZ. Vamangudya vati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira upfumi hwenyika uye vati zvinosuwisa kuti vamwe vari kushoropodza chirongwa chemabond notes ndevaya vari kuita basa rekutengesa mari pamusika mutema uye vayambira kuti vachashandisa mutemo kuranga vanhu ava.
A former banker, he forms these funny small companies. For wanting to buy cash or then $100, once I want my $100, then I can give you for 105, add my $1. What if it didn't work? Put a lot of hope that I'm a shanda man. All the other shanda, put a little bit of $1. What about 105? You put $100 each.
Vaenderera mberi vachiti chinodiwa muZimbabwe kumutsiridza maindustry kugadzirisa mitemo yezvemabhizimisi munyika pamwe nekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vemakambani ekunze neemuno vakwanise kutanga mabhizimisi muno. Zimbabwe yakatarisa nedambudziko rokushayikwa kwemari rinotyisa uye vamangudya vanoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yava kugadzira zvinhu zvakawanda. Pari zvino iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa, izvo zvinoita kuti nyika igare isina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.